zvinogona kushanda to some extent as long as tisiri kudila nema structural issues nenyaya dzekushaikwa kweconfidence munyika, then zvinogona kusanya nyanya kubatsira zvakanyanya. Saka hongu kutaurirana chinhu chakanaka kutaurirana nekunzwisisana, but chakanyanya kukosha ndechekudhila nemaissue anenge achikonzeresa kuti zvinhu zvinge zvichidaro. Hatiri kuti mastructural issues, nyaya dzeconfidence, nyaya dzemauncertainties arimo, ndodzine zvichida kudhilwa nadzo. Saka hatii chiri kunyanya kudiwa iimplementation yemareforms more than just talking to people. Saka tida ngatigadzise nyaya yekusimbaradza mainstitutions, makey economic institutions edu. Of course hurumende zvimwe zvacho yakatonge ichidemonstrata commitment nemapolitical pronouncements. Then nyaya yemapolitical reforms zvakare kuti pave nepolitical stability, political stability.
Asi vamwe vari kuti izvi zvakamboiedzwa makore apfuura zvikatadza kubudirira, nekudaro vari kushamisika kuti sei hurumende iri kuda kuzvidzokorora.
Chokwadi zvakambeedzwa, hatiti nyaya iripo ndeyepolitical commitment newill. So far hapasati patanga kuimplementwa, and tataakungoona mapolicy pronouncement sekutaura kwandaita. Hurumende yakatanga kuimplementa zvavanga vachitaura, especially kunyaya yekureforma key institutions, for example nyaya yemaparacetal. Ndinoona kunge zvinogona kubatsira kudzosa confidence, because inyaya yetrust. Nyaya yeconfidence is about trust.
Ko nyaya yemari iri kukonzerawo matambudziko akaita sei pakudhura kwezvinhu?
Pane maparallel exchange markets ari kunza madifferent premium. Saka mapremium iyaya ndiwo akudhraivha kukwira kwezvinhu kwatiri kuona kuri kuitika. Saka nyaya yekushaikwa kwemari iri kukonzeresa kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira. Of course zvasangana nevamwe vanenge vachida kuita profit iye nenyaya yerent seeking.